Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 6 zvita 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. America yotemera zvirango vari kupomerwa mhosva yokubira sarudzo nekukanganisa utongo hwejekerere. Bato reZANU-PF rinoti richakunda zvine mutsindo musarudzo dzemabai elections dzichaitwa nemusi weMugovera. Ukuo Triple C ichitiwo ichakunda zvine mutsindo kunyange hazvo iri kupomera ZANU-PF mhosva yokukanganisa misangano yayo yokutsvaga rutsigiro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti America iri kuwedzera zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende nevanoona nezvesarudzo nekuvanyima mavhiza pamwe nehama dzavo. Vari kuiswa pazvirango izvi ndevaye vari kupomerwa mhosva yekukanganisa utongo hwejekerere nekubirira sarudzo uye kumbunyikidza vanopikisa. Mugwaro kuvatori venhau vaBlinken vakati vanhu vakanangwa nezvirango izvi vanosanganisira avo vakabetsera mukubirwa kwesarudzo, vakatadzisa kuvhota kwevatsigiri vemapato anopikisa, vakasununguka vanozviringa kushanda zvakanaka kwemasangano akazvimirira, neavo vanobetsera mukutyorwa kwekodzero dzevanhu, neavo vanoita zvechioko muhomwe nekushungurudzwa vanhu. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Deck vaKenneth Masie vanoti zvirango izvi zvakananganawo nevamwe vanhu vane mabhizimisi muAmerica asi vachishanda pamwe nebato reZANU-PF.
Yeah, State Department forgets zvataurwa nao Blinken iri kutaura kuti iri chazo restricta mavisa aichapa kune zvimwe zvizvarwa zvemuZimbabwe nekuda kwekutyora kodzero kuri kuitwa muZimbabwe. Panguva pfupi yatapfuura tachiona kuti mavhiza akawanda akachipuwa vanhu angari yekushanya, angave mab1 neamwe wekuziva kuzoita mabhizimisi, angave mab2 and vamwe vanhu vanga vachizouya vachitasa mavhiza iyayo vanga vari vanhu vanenge vachida kuuya vachiita senge kuda vari kunzvenga zvimwe zvirango zvavanenge vakapuwa vachitasa mavhiza iyoyo. Saka ndovimba kuti kuda sezvo vawenza izvi, I think yanga iri recognition yekuti pane vamwe vanhu vari kushandawo nevanhu varikutyora kodzero muZimbabwe, kunyanyanya ZANU-PF vari kuyawo vachizobhenefita zvekare nekuita mabhizimisi muno muAmerica kuti vazofanda gavhumendi iri kutyora kodzero dzevanhu.
Zvadzikwa neAmerica izvi asi hatingati zvirango here kauti masanctions?
Ndingati zvirango hazvo in the direct sense, nekuti izvi zvagara zviri mutemo wavo. America inyika ine yangofana neZimbabwe ine mutemo yavo yokupawo yatingati mavhiza yekufambisa. Zimbabweyo inewo vanhu vainoti vanhu hatidi kuvaonawo munyika medu kana kuti tinoda kuti vauyewo vakabata zvimwe zvinhu zvinovawo zviri kuenderanawo nemutemo weMuZimbabwe. Saka zvinhu zvokutiwo nerecognition yavo yeAmerica yokuona kuti zvirango zvavo zvavakapawo vamwe vanhu veZANU-PF hazvisi kuita senge zvokuita senge zviri kushandiswawo kuti zvinzvengwe neimwe nzira. I think iwei yokutiwo vabatowo vamwe vanhu vakachibvawo kuZANU-PF vanenge vachiuya nenzira iyoyo yemavhiza.
Vamazie, izvi zvinobetserei?
izvi takatarisawo like zviri kuitika muAmerica munomu. Iyo America inozviti iri kuda kubatsirawo nyaya dzekodzero kuZimbabwe.
Takatarisa kuzvizvarwa zveZimbabwe, vamwe vachanetseka nechirongwa cheAmerica ichi, mungati ndevapi?
Vanganetseka nechirongwa ichi vanhu vanenge vachi suspectwa kuti vari kushandawo nezanupf, kuti vari kushandawo nevanhu vari kutyura kodzero dzevanhu. And tikuona kuti panguva pfupi yapfuura American government yanga ichishandisa anganzi masocial media kana kutiwo mawhatsapp vanenge vachiaplayawo mavisa, vanga chinzi vaisiwo anganzi maaccounts awo yewhatsapp kana kuti maaccounts awo yetwitter kana kuti X. Saka vaidawo kuona kuti hapanawo zvimwe zvinhu zvingave zvichikanganisawo here security muno muAmerica. Saka ndovimba kuti vacharamba vachiita izvozvozvo, but maonero avaiita social media I think anenge achinja kuonawo kuti pasocial media pemunhu iyeyeyo hapane here zvingave zvichimubatanidza nevanhu vari kuchikora kodzero kuZimbabwe.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Deck vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Asi mushandi mukuru muhofisi yezvokubudiswa kwemashoko muZANUPF vaFarai Marapira vanoti zvakaitwa neAmerica izvi zvinoratidza kuti America hainei nekodzero dzevanhu veZimbabwe, vachiti America haina kubetsera kana nyika imwe zvayo yemuAfrica mukurwira kuzvitonga kuzere.
Chinoitika ndechekuti nyika yeAmerica zvayaita zvinoratidza kuti iyo hainei nekodzero dzevanhu veZimbabwe, hainei nepundutso yevanhu veZimbabwe. Nekuti vana veZimbabwe vakaenda kusorudzo muna August vakashara mutungamiriri wavo vamunangagwa, asi America yakuda kuisa magwaro ezvirango nenhau yekuti vana veZimbabwe vakashara zvavasina kufarira. Saka mitemo yavari kuisa nemagwara avari kuisa awo haanei nekubetsera vanhu veZimbabwe, asi anongoita zvimwe chete zvekupamidzira pane zidhera payakagadzigwa ichinzi naSenator Coons inofanirwa kuti iyo izhambise ikonomi yeZimbabwe kuti vanhu veZimbabwe vavhote kuti ZANUPF ibve. Saka tinoziva kuti masankishoni awo agara ndoo basa ravo, zvirango izvi zvagara ndoo basa razvo, kuti America yagara ine polisi iyo nedzimwe nyika dzekuwest dzekuti mapato ose akarwira rusununguko anofanirwa kubviswa muAfrica. Haisi nyaya yakavanzika, haisi nyaya isingazivikanwi. Vachiuya vakavanda ivo negwaro redhemokrasi vachitivo vari kuya kuzofambisa nyaya dzedhemokrasi, asi tikatarisa vana America vacho ndo nyika dzinodzvanyiriri kuzvina muenzaniso pasi pedenga rino. Ndidzo nyika dziri kusimbisa kuparadzwa kwana Palestine, ndiyo nyika yakaparadza Iraq, ndiyo nyika yakaparadza Syria, ndiyo nyika yakaparadza vamama Gaddafi. Iye haina zvainoitwa, haina chayakamboita kubetsera nyika dzeAfrica padzaigwa rusununguko.
Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muhofisi yeZANUPF vaFarai Marapira vari parunhare neStudio 7. Vagari vemuHarare vari kunyunyuta nemazuva akatarwa nekanzuro yeguta reHarare ekumbovhara mvura mune mimwe misha inogara vanhu mumwedzi uno wazvita, izvo vanoti zvichasiya mimwe misha ichiwana mvura zuva rimwe chete pasvondo. Kanzuro yeHarare yakabudisa nemuvhuro urongwa hwekuvhara mvura uhwo iri kuti unonzi Water Management Schedule December 2023, uhwo hunoratidza kuti kumisha yakaita seiri kumaodzanyemba nemabvazuva inosanganisira Mabvuku, Tafara, Epworth, Highlands, Vainona, Greendale neBorodale mvura ichange ichiwanikwa kwezuva rimwe chete. Izvi zviri kuuya panguva iyo guta riri mumishi rokurwisana nechirwere chekorera ichikurudzira vagari kuti vange vachishambidzika uye kushandisa mvura yakachena kuitira kudzivirira kubatwa nechirwere chemanyoka ichi. Jonga kandemiri Westudio 7 abata vanoona nezvazvirongwa mune rimwe sangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili.
Takanangana nenyaya yedambudziko remvura rapinda muHarare. Tingati sesangano rinomirira vagari veHarare svondo rimwe rapfuura. Takanga tiri kudare reparamende tichive tinosvitsa mashoko edu kunyanya takanangana nenyaya yekusvibiswa kwemvura uyezve nenyaya yekushayika kwemvura munzvimbo dzakafanana naGlenview uyezve nedzimwe nzvimbo dziri kuatikati apa chirongwa kuti maWestern Suburbs. Tingati isusu maonero edu ndeyekuti dambudziko remvura remuHarare raramba richienderera mberi uyezve pasina tingati matanho makuru kana kuti matanho ano batika kuti dambudziko rero rinogadziswa.
Chii chingadai chasvitsa kuti kanzuri itore danho iri rekudimura mazuva anowaniswa vagari mvura?
Tingati chaita kuti dambudziko remvura zvakare rinyuke apo kanzuri yabva yazobudisa pachirungu yari kuti water demand schedule yaDisember. Tingati kuchipachirungu kuti tinoti kuti decommission kwePrince Edward Waterworks kana kuti michina inochenesa mvura iri kuPrince Edward kuti kudzukudza nekuchitungwisa yave inomiswa kuti isave inochenesa mvura nechikonzero chekuti dhamu kana kuti madhamu anopa mvura kumichina iyoyo hamusisina mvura yekukwanisa kuita inokwanisa kucheneswa. Dambudziko rinoita kunge tarumwa nechekuchera nechikonzero chekuti munzvimbo dzakapoteredza dhamu iri kana kuti pachirungu tinoti catchment area yacho matoro ariko tingati ayo anonga ane mafunctions kana kuti ane mabasa ekupa mvura tikati munzizi uyezve nemadhamu iyaya muchaona kuti aparadzwa kupfurikidza nekuvakwa kwedzimba uyezve nekurimwa uyezve nezvimwe zvakafanana nekuti vanhu vari kuchera jecha pamadiro vachive vanotengesa izvo zvaita kuti nharaunda yacho kana kuti matoro iyaya avanoparara.
Remangwana zvii zvamungatarisira kuti dai zvaitwa kugadzisa dambudziko iri zvachose?
Dambudziko iri rava kuda kuti tive tino reescalate kana kuti kurusa pamusoro pekuti tinge tine tarisiro yedu yekuti makanzuru ari mumetropolitan area kana kuti arimowanika muHarare province avanobatira mubatira pamwe ekuona kuti dambudziko iri ragadzirwa. Asi dambudziko rinova rinogadzirwa pachirungu tinoti paitwa maintervention akasimba ekuona kuti dambudziko rava rinogadzirwa. Tingati munguva pfupi tinenge tarisiro yedu yekuti hurumende ive inopa mari dzedevolution funds kusito Harare.
Avo vange vari vanoona nezvazvirongwa mune rimwe sangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga Kandemiri abatawo mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama avo vanoti dambudziko rakatarisana neguta riri kukonzerwa nezvikonzero zvakawanda.
Nyaya yemvura isusu tirikukurudzira vagari vemuHarare kuti vashandise mvura yacho inouya yeyo zvakanaka vachiichengetedzawo vasawesta mvura. Nekuti mvura iri kuita shoma iye zvino nezvikonzero zvakati wandei. Chekutanga makemicals edu procurement kutenga kwetu kwemakemicals kwadzikira inyaya yekuti mari yatiri kuwanawo from iri kubhadharwa mvura nemamarets anobhadharwa ishoma. Unogona nge uchiziva tiri kuoya about 500 billion inova iri kuma $80 million kumasevisi atakapa kuna individual residents, government nemaparastatwa nemamwe makambani mahombe anoti owa mari yakawanda. Mari iyoyo ikabhadharwa nyaya yemvura inoimprova ipapo ikabvotseta kukwanisa kutenga makemicals acho anodhura because dhamu redu ratinoshandisa Lake Chivero rine mvura inenge yakasviba ida makemicals akawanda kuti richenese. Tinoshandisazve manyame dhemu asi mvura inowanikwa kwese ikoko kuri tu haisi mvura inonyatsokwana muHarare even tikaenda pamaximum capacity yako chaiko bhozi dhamu redu reLake Chivero rinova ndio source of water rakavakwa kuma1952 kuti riite cater for 200,000 pate zvino tikatarisa muHarare mune vanhu vanosvika kuma4 million.
Ringagadziriswa sei dambudziko iri?
Solution yanga iripo yakataugwa kubva kudhara even paitwa planning kudhara inyaya Kunzi demu nerimwe demu ikoko kudhuze nekunzi demu. Kunzi demu dai ravakwa rapera kuvakwa ndoti chaita kuti maproblems ekuti anyatsogadzirika zvakanaka. But for now ngatibotaurai zviripo zvekuLake. Capacity yedu yezvino yatiri kuita it's about 250 to 300 megaliters a day. capacity ye Morton Jeffrey kunova kunotsitwa mvura kunocheneswa mvura ino it's about 700 megaliters a day asi kuti tishike ikoko hunge ma chemicals akakwana
ko zvamunotarisirawo imi kubva kuvagari
mvura iripo shoma iyoyo ndiye kuti tibatese tibatsirikane in the fight against cholera tikaona mvura iyoyo ngaiti ichengetedzei painouya mvura iri kudistributwa munzvimbo dzakasiyana siyana mazuva akasiyana so tokurudzira vagari vedu kuti vachengetedze mvura iyoyo so that vanoishandisa musi wavanenge vasinawo but musi wavanenge vanayo ngavaichengetedzewo ndinoda kupaiwo futi ashuwarenze kuti mvura yemuHarare imvura yakachena yakanaka tinogara tichiita matesti ese anodiwa only that imwe inozobuda mumapaipi mudzimba umu yasviba because yemapaipi akaora ada kureplaceswa
avo vanga vari mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaStanley Gama vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano mubato rezanu PF vaMike Bima vakaudza vatori venhau nezuro kuti bato ravo harisi kuzoita zvemhirizhonga musarudzo dzemabai elections dziriko nemugovera kumatunhu akasiyana siyana. Sarudzo dziri kuitwa zvichitevera kudzingwa kwakaitwa dzimwe nhengo dzebato reCCC nevanozviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo Chabangu. Ngatinzwei vabina vachitaura.
Isusu musangano hatina patakambovaudza vatsigiri vedu kuti indai munoita mhirizhonga nokuti tinozviziva kuti mhirizhonga hazvizvo zvinoita kuti munhu uhwine pamaelections. Nhasi ndikanorova vanhu hazvirevi kuti kana vapinda mukunovhota vanondivhotera nokuti hakuna unoziva kuti munhu wavhotera papi. Vanhu vedu muno muZimbabwe vanhu vakavatifundei havazi vanhu vaunganyepera kuti ndinoziva zvauchanovhotera mukati vanozviziva kuti hakuna unoziva kuti munhu wavhotera papi. Saka kukurova hakudipi garanti yekuti uchandivhotera. Chinoita kuti ndive ndinofungidzira kuti uchandivhotera ndokunge ndataura newe. Ndataura kukuudza kunaka kwakaita ZANU-PF, mabasa eZANU-PF, kuri kuenda ZANU-PF. Izvozvo ndo zvatinofungidzira kuti ndikataura nevanhu vachaenda vachinotivhotera, kwete kuti vavhundutsirwa, kwete kuti varohwa, kwete kuti mabharura maposta avo. Handifungi kuti izvozvo zvinotibatsira. Saka ndinoda kuramba ndichikurudzira kuti somusangano hatikurudzire zvachese nyaya yezhowezho, nyaya yekuva neviolence, nyaya yekuvhundutsirana. Tinoramba tichitaura kuti sepati tinoda kuti tinge tichinokwanisa kunosangana nevanotitsigira tichitaura navo tichivataura zvinoita kuti vauye vati.
Avo vanga vari murongi wemisangano mubato rezanu PF vaMike Bima vachitaura nevatori venhau nezuro kumasvingo. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Evans Zininga weStudio 7 abatavo mutauriri webato rinopikisa reCCC vapromisi mukwananzi kuti tinzwevo maonero avo negadziriro dzesarudzo dzemusi wemugovera.
Kubato kwedu zvakamira zvakanaka chose sezvo muchiziva kuti isisu hatina mbobvira taita marecalls evanhu. Vanhu vedu vakarecallewa neZANU-PF ichiita zvinhu zvisiri pamutemo, ichitsvaya kuti izame kuti iwane 2/3 kuti vagowedzera makore ekutonga kwavamunangagwa kusiri pamutemo. Saka naizvozvo isusu tine chibodzva chekuti tione kuti tarwisa kuti 2/3 iyoyo isaende, timise vamunangagwa kuti vazviwedzere makore ekutonga nekuchinja bumbiro remutemo zvisiri pamutemo kuti vazviwedzere makore ekutonga kupfurikidza makore avanopiwa nebumbiro remutemo. Kunyange zvava vakakundwa musarudzo rakapera, varoda kuzama kuramba vachitonga vachiendera mberi kusvika kuna 2030. Saka munhu wese weZimbabwe ane chitsvambe chekunovhota kunyanyanya kwavarekolewa vanhu tidzosere maMPs edu timise nyaya yekuti Mnangagwa agochinja bumbiro renyika achiita zvaanoda nenyika ino.
Mhm. Dzingada kuti ndibatewo tanzwa vabima vachitaura kuti zvemirizhonga vanotoita zvekunzwawo ivo sebato havakwe iko kwasi tinoziva zvinhu zvakaitika kumashure nezvimwe zvinoramba zvichiitikawo kumapato anopikisa munyika. Munotiwo kudii nemashoko iwayo?
Ndinoshamisika zvikuru nenhema dzekurehwa nemunhu mukuru vabima vachireva nhema zuva rakacheka nyika. Ndivo vakuru vekuronga mhirizhonga dzinoitwa nemayouth ave ZANU PF nemaborder gezi pane dzimwe nguva achishandisa mapurisa nemasoja nemacio kushungurudza nekuuraya vanotsigira mabato rinopikisa retripu C rinotungamirwa nababa advocate Nelson Chamisa kutaura kudai so hatina mazuva mangani tachengeta bishop tapfuma neimasaya akapondwa nevanhu vezanu PF vari kufamba mumigwagwa vamwe vacho tinoziva evheni mabasa kwavanoitira mabasa avo zvavanoita mabhizinesi avanoita vanoswera vari kumabasa avo asi vakauraya munhu havana kusungwa vamwe vakatora mukuru weyouth wedu vatakudzwa ngadziore vakatorwa vhidhiyo vakabuda pavhidhiyo vakazikanwa kuti ndiani havana mbosungwa. Tichitaura kudai so mhirizhonga iri kuenderera mberi kunyanyanya kumabvuku vanhu vari kungorohwa vari kuvhundutsirwa neanonzi sikoti ari kuramba aripo asina kusungwa saka mhirizhonga iri kuramba ichienderera mberi zvekutaurwa navabima inhema mhirizhonga ndiyo iripo inorongwa zvakare ZANU PF headquarters nevakuru veZANU PF vanosanganisira vabima nevamwe
vavo. Mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe tichitarisana nesarudzo dzemugovera idzi.
Mashoko edu mhuri yeZimbabwe ndeyekuti vana veZimbabwe rambai makashinga. Sarudzo dziri kuuya idzi chero hadzo dzasingafaniri kuita dzakatikoshera zvisingabviri. Dava tinofanira kunomisa kuti Mnangagwa asachinje bumbiro remutemo achizvipa mvumo yekuramba achitonga nyika achienderera mberi kupfurikidza paakanzi nebumbiro renyika amire. Saka vanhu havanofanira kuvhotegwa vese vetriple C vadzokere kuparlamendi tirambe takamaintaina kuti Mnangagwa asawane 2/3 yekubirira election.
Avo vanga vari mutauriri webato rinopikisa retriple C vapromise mukwananzi vanga vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Ya venguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Amukazi vashamari veStudio 7, mamukazi uku ndilipo ari pajoza apa. Ndinowa hangu kuchinzi mutungamiri wenyika hatukwi, ndizvo hatukwi. Hino nezvaari kuitavo izvi, tingakonawo kumutuka here mutungamiri wenyika? Tingagona kumutuka achidai haini zvari kunditiri zvari kuita zviki zvakaoma, tiri kutambudzika kwatinge tiri, tinenge tichitambudzika. Iye hatingoita zvaa izvezvi, hatisine kugadzirira ikonomi yeZimbabwe. Avatakarasima nekutumana nachabhangu kuti vadzinge nhengo dzetriple C. Chiiko chiri kuitiwa nemunangagoyo? Mnangagwa vanotisamusekerera, tikatoramba tichimusekerera zvinhu zvinoramba zvichishata. Vanhu ngatiite plani mani.
Zvinototishamisa kuti nhasi ndobva akunzi jambaya ndiye jambasi ndiye akauraya mo blessing ali. All along yange yakambonyararirwe chizwa kuti ndiye zveshuwa. Vavuda kuita sekunge vanhu vanogona kutonga nyaya, vanhu vaziva zvavari kuita. vachimuprotekta kubva kudhara. Hazvina hatimbozvifariri kana kumbozviyemura kuti jambasi azonzi ndiye akauraya Mobblessing Ali. Kana vachigona kutonga nyaya kuti ndiye akauraya, ko Skala ari kuitei mujeri? Because nyaya iyi anoitei mujeri? Ah, Zanu, Zanu yakoni washemu. Zanu yakoni washemu. Ah, Zanu. Makoniwa, makoniwa vanhu vezanu. Jambasi akasouraya Mobblessing ari godi akapera. Uchitanga kunzi ei zvechokwadi ndiye akamuraya. Manga musingazvizivi kuti ndiye akamuraya zvamunozotanga kuapprova nhasi.
Pastudio 7. Hawe nguruma anonzi Farai Marapiro wemusoro kuruto utenderera utopenga chii. Angatanzi mari yakapiwa Zimbabwe neBritain onzi mari ndeye education muZimbabwe. Iwa kuto akubvunzwa kuti umuzvonawo sei sei wamunangagwa. Everything ngozi wamunangagwa, wamunangagwa. What is munangagwa munyika muno? What is munangagwa munyika muno? Zvese zvinongonzi wamunangagwa. Hei wamunangagwa wadu kuti kwerete mari. Ati mari yakweretwa ndiya? Mapuwa zinde education. Makuti wamunangagwa. Farai Marapiro musoro wake. Asikita mushi.
Studio 7 masikata kanaka makadi kwama dzangu munotipa nhau dzinotika kuti tive zvinoitika pauno pasi rose nemunomedu munyika. Studio 7 ndaikumbirawo kuti pamunondiisira news yeshona ndiwewo nedzindevere dzichiteedzani dzakadaro nokuti ndinoteera zvikuru kushona ndoteera dzendevere kana redhiyo yangu ine mabhati ndosiwana kuti dzine dzakada kupa zvakasiyana. Asi zvimwe zvechingwawo zvimwe chete asi ndaikumbirisisa ndakambonyora tsamba ndaiitike zvokunyora ndikanyora saka ndina kuzoona kuuya kwetsamba yachona. Ndikumbira mubitirewo rudo gwakadi rwokuti panopinda dzishona mufoni nedzindevere dzichitevera ndatenda hangu.
Mangwanani akanaka pano pano pastudio 7 ndinokukwanisai vashamarari mose. Ndiisirewo udhoyo yangu ndokumbirawo muiverenge muikande muvanhu. Vanhu avo vanenge vachitaura kuti Zanu PF haiiti zvemhirizhonga, tokumbirawo vatipindure. Imi vatononoka hwandeimi, mupiwe mhinduro, muvaudze kuti tati tiri kuda mhinduro kuti payasi jamba haazi weZanu here. Kwavo baba vane vakasumudza zvemhino vakabata AK yavo vachidzingirirana neumwe munhu havazi veZanu PF here. Vasataure mashoko iwayo atimadi. Ende atifita kasapota Zanu zvinji kweZimbabwe tati hatichadi. Vanoreva nhema vachiti kwa hakuna vanhu hatiiti zvemhirizhonga. Vanhu vaviri vandataura vanhu havazive Zanu PF here. Ndati ndibvunzirewo mundigondipawo mhinduro rimwe ramazuva. Ndiri muteereri weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vatereri, sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi reAmerica rezvekushidzana nedzimwe nyika ratemera zvirango zvemavhiza pane vanonzi vakavhiringa sarudzo pamwe neutongo hwechekerere. Bato reZanu PF rinoti richakunda zvine mutsindo musarudzo dzemabi elections dzichaitwa nemusi wemugovera, ukuwo TCC ichitaura zvimwe chete izvozvo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvo zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.